ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhauzedu dzanhasi chipiri chivabvu 30, 2017. Vagari vekwaMutare vodyira mapurisa marasha vachiti havasi kusunga vanhu vari kupamba vana vadiki vachinovashandisa mumabasa emishonga. Nengo yezanuPF vaNaison Ndlovu vanoitwa gamba renyika richavigwa kuHeroes Acre nemugovera. Sangano revashandi reZCTU rinoti harisi kufara nenhaurirano dzesocial contract richiti hurumende yavaMugabe haisi yekuvimba nayo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti kuparara kwemigwagwa kwokuvadzawo upfumi hwenyika. Vemakambani ekunze vanoita musangano wokutsvaga nzira dzekumutsiridza kambani yeNational Railways of Zimbabwe. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa mirizhonga iri kuitika mumitambo yenhabvu inonzi iri kukonzerwa nevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwaves mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.